masangano aya anoti seki inofanira kupinda mumaruwa pamwe nekushandisa masangano enhau ichidzidzisa veruzhinji nezvechirongwa chekuongorora kana mazita avo ari mugwaro revavhoti vakanyoresa. Masangano aya anotiwo seki yakatara mazuva mashoma ekuti vanhu vaongorore zviri mugwaro revavhoti, izvo anoti vanhu vakawanda vachatadza kuongorora gwaro iri. Zeki yakazivisa kuti chirongwa ichi chichatanga musi wa19 kusvika musi wa29 chivabvu. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vahadlife tangai vanoti zeki ritadza kuita basa rayo nemazvo.
Kubva zvakataura zeki kubva zvevota inspection kuti musi wa19 kusvika musi wa29, kubva zvakazvitaura haisi kushambadza mashoko aya, haasi kufamba muvanhu zvekuti tichasvika pakuti nguva ichapera mazuva avo ari mashoma kudero vanhu vasina kutozvinzwa, vamwe vachatozvinzwa zvapfuura. Saka tachitarisira kuti vazviwanze muzvivhidhivhidhi nemumaredhiyo kuti vanhu vose vave vanoziva kuti zvevota inspection zvatotanga.
Nhengo yecommunity tolerance and reconciliation development vazivanai muzorodzi vanotiwo zeki haisati yatuma vashandi vayo kuti vadzidzise nekudzidzisa veruzhinji vari kumaruwa nezvechirongwa chekuongorora gwaro iri.
Mazuva apiwa nezeki tinochema chema nawo chose nokuti mashomasa. Nguva yavatipa kuti vanhu vafambe kundoinspekta mazita avo ishoma nokuda kwekuti mapolling stations asati abuda pachena kuti ari kupi, vanhu havasati vaziva mumaruwa kuti vachandoinspekta mazita avo kupi. Zvakare mavota educators mumacommunities asati avamo kuti afambe achidzidzisa vanhu kuti inspekta voters roll kwakakosherei uye ndekupi kwavanofanirwa kunge vachienda kundoinspekta voters roll iroro. Saka tinongotutumwa kuzeki kuti aiwa nguva yavapa vanhu ipfupi uye ishoma chaizvo, ende process yavo iyi ichagona kunge ichivhiringidza vanhu vakawanda maererano nekuvhota nekunyoresa kuvhota nekutarisa mazita avo.
Mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vatava nemwoyo vatiwo havasi kufarira danho rezeki rekubhadharisa masangano akazvimirira mari yekuongorora chirongwa ichi, vachiti izvi zvinotadzisa kuita kwesarudzo dzakachena.
Crisis coalition isu tinoti sarudzo haripi dambi rechihwandehwande kunoitwa murima. Sarudzo chinhu chiitiko chevana vezimbabwe chinofanirwa kuitwa pachena, vanhu vose vachiona. Saka matanho ari kuitwa nezeki nekushandisa mari sechidziviso chekuti ndiana anoongorora kana ndiana asingaongorori anoratidza kuti hatisati tavhura masuo kuti tioneke nenyika dzepasi rose kuti taapa parwanza rutsva kana kuti parwaro rutsva rwekufamba narwo tichiri makare nekuita umbindoka.
Sangano remisa Zimbabwe rinotiwo harisi kufara nekubhadhariswa mari kuri kuitwa vatori venhau sezvo vakabhadhariswa kare mari neZimbabwe Media Commission kuita kuti vaite basa ravo zviri pamutemo. Vatori venhau vanobhadhariswa $10 pamunhu kuti vaongorore chirongwa ichi. Studio 7 yakundikana kubatanidza chigaro wezeki amai Priscilla Chigumba kuti vatipe divi ravo. Asi mumwe mushandi wezeki vataurai Gavi vakaudza vatori venhau mumasvingo svondo rapfuura kuti zeki inochido chekugadzirisa nyaya yekuti vatori venhau vasabhadhare mari. Zvisinei nezviri kuitwa nezeki, masangano aya anoti akatanga kare kupinda muvanhu vachivadzidzisa zvakakoshera kuongorora gwaro revavhoti munguva yakatarwa nezeki. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.